Vachitora mutongo wavo pachikumbiro chavangari vhume chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti pane zvashanduka kubva pavakambonyemwa mukana uyu. Mutongi wedare raMajor Street vatrinos Uta Washe vati hapana zvizhinji zvavaona zvashanduka zvingakodzera kuti vangari vhume vaburitswe muusungwa. Vauta Washe vati boka reJuly 31st Movement ravanoti rinotungamirirwa navangari vhume iro rakashevedzera kuratidzira kwomusi wa 31 Chikunguru rave boka rakura uye rine chinangwa chekubvisa hurumende yavaEmerson Mnangagwa pachigaro. Vati izvi zvinobudiswa pachena nevanhu vakaita semuteveri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala avo vanga vachitsvagwa nemapurisa vanga vari kuramba vachiburitsa mashoko ekutsoropodza hurumende. VaScala vanonzi vazosungwa masikati ano mushure memutongo uyu izvo zvatsinhirwa nemuteveri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo.
VaScala vasungwa nhasi masikati muHarare nemapurisa. Magweta makuru achitungamirwa nava Harrison Ngomo vaenda paHarare Central vachitevera kuti vaone zviri kufamba sei. Hasati apihwa mashoko ekuti VaScala vari kupuhwa mhosva ipi nekuti zvichafambiswa sei, asi tiri kutarisira kuti chinguva chishoma chiri kutevera tichanzwa nemagweta kuti zvakamira sei. Asi kusungwa kuVaScala kunotiratidza kwega kuti hurumende iripo iyi yeZANU-PF ihurumende isikadi vanhu vanotaura, iyi hurumende isikadi kuti vanhu vacheme. Vanhu vari kuchema nenyaya yemabasa, vanhu vari kuchema nenyaya yerusununguko, vanhu vari kuchema nenyaya yechikafu, vanhu vari kuchema nenyaya yekushanda kwakanaka, muhoro wakanaka usipo. Ndozviri kuda vanhu, asi hurumende iri kudera nekusunga nekuita maabductions nekurova nekuponda.
Asi mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vati vanga vasati vatambira nyaya iyi. VaScala ndeumwe avo vari kuti munyika munofanira kuratidzirwa zvakasimba vachiti uori hwanyanya sezvakataurwa navangari vhume. VaScala ndeumwe wevanhu gumi nevana vakaziviswa panhepfenyuro nemapurisa kuti vari kutsvagwa. Vauta Washe vati kunyange musi wa 31 Chikunguru wakanga washevedzerwa kuratidzirwa navangari vhume wakadarika, kuburitsa vangari vhume muusungwa kunogona kukanganisa hutano nekuchengete dzika kweveruzhinji sezvo vachiti July 31st Movement ratove boka rakasimba. Vati kunyange kuratidzira dziri kodzero dzeveruzhinji, mitemo yakadzikwa nemutungamiriri wenyika senzira yekurwisana nedenda reCOVID-19 inoita kuti kodzero idzi dzimbosendekwa parutivi nekuti bumbiro remitemo rimwe chetero rinobvumidza kuti kodzero idzi dzityorwe kana zvichitirwa kuchengetedza utano hweveruzhinji. Vangari vhume avo vakwanisa mazuva 33 vari muusungwa nhasi vaunzwa kudare vakaiswa ngeta dzemaoko nedzemumakumbo nguva yapera sezvo vanochengeta majeri vanga vachiti vanga vashaya svumbunuro dzemukova unopinda nevasungwa pamatare. Nezuro vangari vhume vakapinzwa mudare vaine ngeta nemumaoko vekumajeri vachiti vainge vatadza kudzibvisa. Gweta ravangari vhume vaMoses Nkomo vati havasi kufara nemutongo waturwa nhasi nedare uyu.
Asi vazotishamisa vachiti vangari vhume ndiye mutungamiriri weyavatiyo inonzi 31st July Movement yatanga tisingazivi pamusoro payo kusvika nhasi. Saka vati nechikonzero ichocho chokuti kune inonzi 31st July Movement, vangari vhume havana kukodzera kuti vapiwe bail nokuti movement iyi namashoko emutongi inotsvaka kubvisa vaMnangagwa kubva pachigaro.
Vankomo vati vave kukwidza zvakare kudare repamusoro iro rakamboramba kuva vangari vhume mukana wekubhadhara mari yechibatiso zvichitevera mutongo waturwa navauta Washe nhasi.
Mutongo unosuwisa chose, asi hatiperi simba. Tiri kuenda kuhaikoti kuti titsvage kururamisirwa kwavangari vhume nokuti tinotenda kuti zviri kuitika kwavari hazvina kururama.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Institute of Strategic Thinking vaEric Muzamhindo vati kunyimwa kwaitwa vangari vhume mukana wekubhadhara mari yechibatiso kunoratidza kuoma mwoyo kwakaita hurumende yavaMnangagwa kana zvienzaniswa nehurumende yavaimbova mutungamiriri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe.
Panguva yavaMugabe, vaMugabe vanga vatori nani nekuti vaitoita nenzira dzakangwara. Kunyange utongi hwavo hwanga usina jekerere, asi izvi matara ariko iye zvino ari kutobuditsa huipi vavaMnangagwa neudzamu hwekuipa kwavo. Nekuti mukatarisa iye zvino izvi, mukatarisa panyaya yavatsvangirai, vakanetswa nevatongi vematare, asi vakazovaregerera vakavapa bheo. Panyaya dzaana Justina Mukoko nevamwe vakawanda vakasungwa, asi vaizongopuhwa bheo. But pane zviri kuitika izvi mukatarisa nekanyaya kacho, kekunzi vari kupomerwa mhosva yekunzi vaida kubvisa hurumende iri pachigaro kanyaya yakasina kana nemusoro wese.
Magweta emutori wenhau Hope Chingono uyo ari kupomerwa mhosva yakafanana neyavangari Vhume anga ari mudare nhasi maapedzisa kusvitsa zvinyorwa zvaakanzi nedare aunze kudare pachikumbiro chekuti Chingono awane mukana wekubhadhara mari yechibatiso achitiwo pane zvashanduka kubva paakambonyimwa mukana uyu. Mutongi panyaya yaChingono vangoni nduna vakati vachatora mutongo wavo nemuvhuro. Mune imwewo nyaya yanga iri mudare, nyaya yanga ichipomerwa munyori musangano revadzidzisi vekumaruwa Reamalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere, gweta reATUZ vaDoug Coltart nedzimwe nhengo dzeATUZ ina yekunzi vaironga zvokupidigura hurumende kuburikidza nekuverenga bhuku rakanzi Pedagogy of the Oppressed yaraswa nedare mushure mekunge dare raona pasina humbowo panyaya iyi. VaChere avo vanga vave nenguva yakareba vachiunzwa kumatare vaine vamwe vavo panyaya iyi vaudza Studio 7 kuti vafara nemutongo waturwa nadare sezvo vachiti vanga vagara vasina mhosva asi kuti vaingoshungurudzwa nehurumende.
Mutongo watorwa nedare ndinotambira zvikuru kuti mutongo wakanaka ende mutongo unoburitsa humbowo kuti hapana mhosva yakaparwa. Nyaya yanga iripo inyaya yekungombunyikidzwa nekuzama kupomerwa mhosva pasina, nekuti isu hatina mhosva yatakanga takapara uye taizviziva kuti hatina mhosva yatakapara.
Kusungwa kwaChingono navangari Vhume nevamwe varwiri vekodzero dzevanhu nevashandi kuri kushorwa nemasangano akawanda pasi rose, asi vakuru muhurumende pamwe nebato rezanupf vanoti zvinhu zvese zvakamira zvakanaka munyika vachiti vari kuvatsoropodza ava vari kutaura kwavasina kuswera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.